Zuva rino izuva redu ranhasi, izuva remufaro. Takaronga kuti tikasangana nemamwe madzimai tiite a hybrid Zoom meeting yekuti tese tikwanise kuziva kuti chii chiri kuitika. African Union tichirepresenta African Union muno muAmerica, tiri kushanda navo nahuye vari kutizivisa kuti zvinhu zvakamira sei zvemadzimai, asi nesuwo tinovazivisa kuti zvikuru tiri kuzviita isesu kuAfrican Union. Takauya nepurogiramu inonzi Gewe yeAfrican Union inobatsira kuti pave neurongwa hwokuziva madzimai nguva ichiripo, kuti madzimai asumuka ati ndisu tiri pano tiri kuda kuti zvinhu zvifambe mune zvakanaka, tive included, tive tiri pamwe chete nevamwe vari kumhanya nemabhizinisi avo. Ende taona kuti African Union yakauya nedhokumendi ravo 2018 to 2010 yekuti mukwanise kupiwa dzimari dzekurana mabhizinesi enyu mumabhengi. Ndofunga munoiziva dambudziko iri, ndiri kutaura zvinhu zvisiri zvisina kumboitika asi
tiri ipapo vazhinji madzimai vanoti ehe tinozvinzwa kuti mabhanga ane mari, asi ko nyaya yechibatiso yavanoti yecollateral panofambiswa sei ipapo?
Nyaya yechibatiso ndo yatati seAfrican Union tofunga kuti tiiongorore. Ndosaka takauya nedhokumendi. Dhokumendi riri kuratidza kuti mudzimai ngaakwanise kufamba achipinda mubhengi azokwanisa kuwana. Ini ndinotoziva kuti madzimai tinotori so very organized, tiri panzvimbo imwe chete yekuti tika tichida kuita mabhizimusi tinoda kuratidzira kuti ndiri kugona zvandiri kuita. Ndo chibatiso chenyu ichocho, kuva nepfungwa dzekuti matangisa bhizimusi renyu moenda kubhengi mobatsirwa kuti bhizimusi kuti ritandamuke rigove rinokura, noti kuti mungove imi munoitira mhuri yenyu yekumba, asi kuti mhuri yedu yemuzimbabwe yose igove inokwanisa kuwana kubhenefita out of business ramune muchiita. Mabhengi anozviona izvozvo, otibatsira kuti bhizinesi redu riya rikure nemazvo.
Mune dzidziso here yamunenge muchipa madzimai, uyezve vanenge vachida kuti vashande nemi pachirongwa ichi vanokuwana ikupi?
African Union yabuditsa document iri ririko kunze uko. Tinavo vanhu vari munzvimbo, mukanzwa kuti pane mahofisi evanhu veAfrican Union tofanirwa kuti tinoona kuti tingaite sei kuti tikwanise kuita kuti dhokumendi redu iroro rigova riri tinoapplya pamabhizimusi edu atinoita. Ndofunga makazvinzwa kuti kune inonzi African Continental Free Trade Area yakatobuda nebhiri rinokwanisa kubatsira madzimai nemadzimai echidiki vari kusumuka vari kuda kuita professional kuti vamhanye, especially nemaissues eborder trading.